musi wechishanu kana kuti musi womugovera svondo rapera iro mapurisa vakabva vafonera kana kunyora tsamba kuvakuru vedu veprovhinsi yokumanikaland vachivaudza kuti hazvichaiti kuti muite demonstration yenyu musi womugovera musi wa25 June nokuti vezanu vakanga vatokumbiravo zuva iroro hameno purogiramu yavanoti vanayo here yezvemastendi emayouth nezvimwe zvakadaro. Saka vakati vezanu vakakutangirai kunyora tsamba, vakanyora tsamba musi wa8 June vachitizivisa. Saka takaona kuti uku kungozama kutivhiringa, tikati kuti tisanetsana navo taakuzoita hedu isu demo yedu musi wechina svondo rino.
Tichiona kuti musi wechina izuva repakati pesvondo, vazhinji vanhu vanenge vari kumabasa nekubatikana, munoona here muchizowana uwandu hwevanhu vamaa muchitarisira dai maita uri mugovera?
Ndoni pachiita dambudziko jonga. Ndofunga unozviziva iwe kuti pari zvino vanhu vari kumabasa muZimbabwe vashoma. Tose tangova marovha, tangova veself job, tangova mavhenda. Ukarangarira iwe demo yokutanga yatakaita muno muguta raHarare takaiita pari pakati pesvondo, asi pakaita uwandu hwevanhu hwaityisa huchinakidza. Saka handimboni zvangu kuti pangaita dambudziko, hongu vanoda kuti vativhiringe, asi tinoziva kuti hapana kwavanosvika nguva yakwana.
Totarisawo iyo gadziriro, pane zvamungati here tatichati tichapedzisa musi wechina kana uri musi wechishanu, zvamaa kutadza kupedzisa zvingatarisa kuti urongwa hwenyu huenderere mberi?
Chakanakira bato redu vemdc jonga, tinoziva kuti tiri kudhina nechipuka chinonzi ZANUPF, chipuka chinochinja mavara. Saka tototamba takachenjera